Vashandi vekumajeri nhasi vapa humbo mudare pachikumbiro chachingono uyo akaudza dare kubudikidza nemagweta ake kuti vekumajeri havasi kutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti zvitevedzerwe mukudzivirira mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19. Chingono anoti mafambisirwo ari kuitwa zvinhu kumajeri anowedzera mukana wekuti abatwe nechirwere ichi. Nyaya iyi iyo yanga ichinzwikwa mudare muine magweta nemutongi chete zvichitevera mutongo wakaturwa nedare wekuti Chingono ape ufakazi hwake mudare musingabvumidzwe vatori venhau pamwe neveruzhinji, sezvo mutongi wedare akati ufakazi hwaizopiwa naChingono hwaizogona kukanganisa kuchengetedzeka kwenyika, majeri, vashandi vemajeri nevasungwa, yanzi ichaenderera mberi mangwana. Rimwe remagweta aChingono vaGift Mtisi vati mutongi wedare Vangoni Nduna vachatura mutongo nemuvhuro pachikumbiro chaChingono chekuti atongo achibva kumba.
Nyaya yese yainga ichiitwa in camera zvichireva izvokuti pasina vamwe vanhu vanonzwa uye handikwanisi kuti nditaure zvaiitika imomo mudare, asi takwanisa kupa evidence yese yaidiwa yakanga yanzi ipiwe muchihwande. Tapedza izvozvo tatenderana nemaprosecutor vachuchisi nesu magweta kuti tichaita masubmissions edu maritten zvakanyorwa tozvipa kumutongi musi wemangwana, mangwanani wa21. Then nemusi wemuvhuro musi wa24 mutongi ati anenge agadzirira kupa mutongo wake maonero echikumbiro chedu chekuti hopewo apiwe bail pamusoro pekuti pane zvachinja zvashanduka kubva patakambonyimwa bail kusvika pari zvino.
Pasvika Chingono padare anga akaiswa cheni dzemumakumbo nemumaoko asi azopinda mukati medare abviswa cheni idzi. Mune rimwe dare vaJacob Ngarivhume avo vanga vari mudare zvakare nhasi vaunzwa mudare vakasungwa maoko nengetani zvashorwa nemutongi panyaya yavo vaTrinos Utahwashe. Gweta ravaNgarivhume vaMoses Nkomo varatidzawo kusafara nekusungwa kwanga kwakaitwa vaNgarivhume nengetani vekumajeri vachiti vatadza kudzibvisa.
Nyaya yengetani inyaya inotishungurudza zvikuru nokuti zvinotadza kuti akasike kutanga. Vhiki rapera vahopo Chingono vakauya vakaiswa ngendani mumakumbo. Nhasi vaNgarivhume hanzi kentani yaramba kuvhurika vachida kuibvisa. Izvi hatifungi kuti zvinhu zvinongoitika. Semaonero edu pane mumwe munhu ari kuda kungovashungurudza.
vaNgarivhume avo vari kupomerwa mhosva yakafanana neyaChingono yekunzi vakakurudzira kuti veruzhinji varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wa31 Chikunguru vari kutarisirwa kudzoka mudare mangwana apo pakatarisirwa kuturwa mutongo pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. VaNkomo vati vari kufara kuti vave kukwanisa kupa vaNgarivhume chikafu zvitevera mutongo wakaturwa nedare repamusoro svondo rapera wekuti vekumajeri vabvumidze magweta nehama dzava Ngarivhume naChingono kuti vavape chikafu.
Asi isu zvatinotenda ndezvekuti zviri kuitika hazvisi izvo zvinosungirwa nebumbiro remutemo reconstitution weZimbabwe. Saka ticharamba tichirwisa kuti kodzero dzevasungwa vakaita savaNgarivhume nevamwe dziremekedzwe munyika yeZimbabwe.
Zvichakadai, makanzura matanhatu eMDC Alliance mukanzuro yeHarare anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare vachinzi havakodzere kubuditswa muusungwa uye pachine kuferefetwa kuchiri kuitwa panyaya yavo. Makanzura aya anonzi akaita uori mukutengeswa kwemastendi uye anzi agodzoka kudare musi wa2 Gunyana. Makanzura aya anoti vaLove More Makuwerere, vaHame Madzingira, vaCoster Mande, vaWarlord Chakaredza navaAntoni Shingadeya. Chingono navaNgarivhume vakadzoka kudarira Major Street vachiti vanoda kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti pane zvashanduka kubva pavakambonyimwa mukana uyu. Kusungwa kwaChingono navaNgarivhume kuri kushorwa nevakawanda pasi rose kusanganisira vedzisvondo avo vanoti hurumende yeZimbabwe haisi kukoshesa kodzero dzevanhu. Asi mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza Politbureau yebato ravo nezuro kuti vedzisvondo vari kutsoropodza hurumende yavo vari kudyidzana nevavengi vavo avo vanoda kuti muZimbabwe muchinjwe hurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.